Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei ino misoro ye na udzedu dzanasi china zvita 15-2016. Mvura yotarisirwa kunaya zvakanyanyisa kwemazuva masere kubva nezuro zvita 14 kusvika 22 zvita 2016. Nengo zezano PF dzinoenderera mberi dzichinyoresa mazita adzo kuitira kuti dzipinde mumusangano wezano PF annual conference uchavhurwa mangwana zviri pamutemo nemutungamiri webato iri ari zvakare mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Studio 7 inotarisa zvakaitika kuBritain uko kwaizeye wachibvumirana cheLancaster House Agreement. Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable nasi na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mugadziriro yezororo rekisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona nekujinya pakanzi like.